Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 Juta 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoti nezuro magweta aro akaenda kudare reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti nhengo dzaro dzakadzingwa nevanozviti munyori mubato iri vasengezo chavangu hadzifanirwi kupupidza musarudzo dzemusi wemugovera kana kuti mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vawirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Nyanzvi munyaya dzezvekurima munyika dziri kuyambira varimi nezvekuoma kwemwaka uno wekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court muHarare nezuro wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti munyori mubato iri vasengezo chavangu hadzifaniri kukwikwidza pasarudzo dziri kuzoitwa nemusi wemugovera. Bato reTCCC rinoti magweta aro akaendesa nyaya iyi kudare reSupreme Court. Mutauriri weTCCC vaPromise Mkwananzi vanokurudzira vatsigiri veTCCC kuti vabude muhuwandu hwavo vachinovhotera nhengo dzeTCCC dziri kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dzichaitwa mangwana.
Magweta edu atoapila kuSupreme Court vachichallenja nhau yekuti mutongo waburitswa najaji nhasi wanga wakateya masandiso zvaifara kubuda jaji varatidza kumateya nekurerekera kune rimwe dii zvikasakarurama. Saka taapila kudare guru reSupreme Court. Asi chatinoda kutaura chihume nechokuti makandidates edu ari paground, vanhu vedu ngavarambe vakafokasa, varambe vachikampeina, vachikampeinira makandidates edu akarekodiwa zvisiri pamutemo, vachigadzirira uyezve kuvhota musi weSaturday. Muwandu hwavo tiradzidzizano PF kuti marecalls haashandi, nyange vakada kukanganisa mutemo, vakada kuti hapana chichashanda. Vanhu veZimbabwe vanoda TCCC inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa.
Munofunga kuti nyaya iyi yekuti vakwikwidze ichataurwa musi wekuvhota usati wasvika here?
Inofanira kuti itotaurwa musi wekuvhota usati wasvika, asi hationi, takatarisira kuti zvinobuda zvakanaka, hationi chikonzero chekuti vanhu vanorambidzirwei kumira. Kunyange patakaita masarudzo dzekutanga muna August, ZANU yakarega vanhu vainyeba vachiti ndeve TCCC varimo, mune madouble candidates makadaro. Saka zvida mhaka, tinongoenda vanhu vanoziva TCCC chaiyo chaiyo, vanoziva pana vachamisa chaipo chaipo. Ndo pavanotevera, ndo pane shava, ndo pane nyaya yeZimbabwe, ndo pane usundutso nerusununguko rweZimbabwe.
Takanzwa nenyaya yomurume wekuAppworth, yakamira sei? Chii chekuitika?
Pane munhu akapambwa nevapambe pfumi, nevapambe vanhu vamunoziva veZANU PF, anova sekuru waAnasande uyo akanga ari meya wedu kuAppworth akarekolewa. Vaitotsvaga Anasande vakamushaya, vakutora sekuru vake vakamuvhinga zvisingaiti ari muchipatara kutaura kudai. So and takaenda kunoudza mapurisa, asi mapurisa akaramba kutambira ripoti yedu vachiti ngaauye yega. Tikavatsanangura kuti haagoni kuti auye yega, davakakuvara ari muchipatara atori unconscious, asi vakaramba kutora ripoti yake kusvika ndisvika abuda. Saka tatuma magweta makuru kuti anotaurirana nemapurisa kuti paitwe ripoti, paonekwe nzira yekuita ripoti chero vanorya ari kuripota wacho. Asi
pane zviri kurongwa here kuti paitwe nhaurirano pakati peTCCC neZANU PF?
Isusu takataura sebato kuti tinge takasununguka kuita nhaurirano, patiri kuta pakukutana nevezano ndeve kuti vanofunga kuti nhaurirano ndeyezvigaro nekuba upfumi hwenyika aiyo nhaurirano ndeyeugaro ndeyekuti vanhu vagare zvakanaka nyika igadzikane pagadzikwe mitemo yenyika inoshanda paitwe sarudzo dzakajeka dzakachena dzinobudisa mutungamiriri wechokwadi anodiwa nevanhu ndo zvatinoda kuti tigadzirise sebato reTCC ende ndizvo jeka zvatakazvipira kuti kana ZANU ikauya patafura ichitaura nyaya idzodzo tinogona kutaurana navo asi President Chamisa vakavhura maoko avo vakati vanoda kutaurana nenhau yekuti nyika ienderere mberi ngavauye titaurana asi vanotaura zvezvigaro nekuba upfumi hwenyika aiwa ngavagari zvavo
Abo vanga vari mutauriri weCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunare neStudio 7. Tabatavo mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira.
Chinguri takaziva ndinofunga pano pasi pedenga. TCC ndiyo yoga sangano. Inoita zvepolitics notikitifa. Isu seZANU PF hatikurudziri kupambiwa kwavanhu. Tinogara tichitaura runyararo kuyanana. Nekudanana uyezve tinogara tichitaura kuti kana pane mhosva yapariwa mapurisa anopindira mapurisa aita basa ravo panhau dzese dzinoitika dzinenge dzichitaurwa dziine mhosva dzechokwadi mapurisa anoita basa ravo
mukuru mihofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vatanga kushanda nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi pakuti vanhu venyika mbiri idzi vashanyirane pasina mavhiza kana mabharo ekufambisa anonzi mapassports. VaMnangagwa vataura izvi kumucheto wemusangano unonzi Kusi Ideas Festival uri kuitirwa kuBotswana uchikokerwa neNation Media Group of Kenya nehurumende yeBotswana. Ngatinzwe vaMnangagwa vachitaura.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on, we shall instruct our officials
Ndanga ndichitaura nemumwe wangu pano paapedza kutura mashoko. Tabvumirana kuti kubva iko zvino tave kutuma vashandi vehurumende dzedu kuti vatange huronga hwekuti pabviswe kushandiswa kwemagwaro ekufambisa emapassports pakati peBotswana neZimbabwe. Isu tiri vana vemuAfrica imwe chete tinofanira kukwanisa kufamba tichipinda muZambia, muKenya kumwe nekumwe muAfrica. Hatifaniri kusungirwa nemiganho yakaiswa nevachena pavakauya kuzotipesanisa. Ngativhurei miganho iyi tifambe pamadiro.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura kuBotswana pamusangano weKusi Ideas Festival nhasi masikati nezuro masikati. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muBotswana vaLemohang Kwape kuti tinzwewo divi reBotswana panyaya iyi.
We have that agreement with Namibia. I'm currently in New York, and I was just coming from Dubai. So I've been
Tine hukama wakadaro nedzimwe nyika muAfrica zvakaita seNamibia. Chero pari zvino ndisiri kumusha kuBotswana nebasa, ndiri kuziva kuti vaMnangagwa vari kuBotswana nhasi, uye iye ndeimwe yenyaya dziri kutaurwa nezvadzo pakati penyika dzedu.
Well, maybe we should look at the history of the two countries. In the past, Zimbabwe was the breadbasket in the region.
Tinofanira kutarisa nhoroondo yenyika dzedu kubva kumashure. Zimbabwe yaimbove shasha yeAfrica yese munyaya dzekurima. Iko zvino iri kutaridza kuti yave kudzoka pachinzvimbo chayo chekuva breadbasket of Africa. Zimbabwe iri kutorawo chigaro chesachigaro weSADC. Saka zvakakosha kuti tive neukama hwakanaka pakati penyika yedu neZimbabwe.
Mashoko egurukota rezvekunze kwenyika muBotswana vaLemohang Kwape. Evans abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Chitiko chakanda ichi tiko chakanaka tichitarisa nyaye kuti pari kutariswa kunzi dai Afrika yabatana dai Afrika yagona kutenderana pane zvinhu zvakawanda pangava pane zvematongerwo enyika zveupfumi zvekugarisana nezvimwe zvakadaro daro nekuti chiitiko chinovhura mukana yekuti vanhu venyika mbiri idzi vagone kuwedzera kudyidzana asi tikatarisa vazinyika tinoona kuti kunyange kumashure uko vamwe vanga vachiita zviya zvekusvetuka mabhodha iwaya vachidii saka kana pazoiteka zvakadaro so zvinongobatsiridza kudyidzana kwevanhu
ipo pakudyidzana pamabata apa dzambenge dzichidyidzana zvakadii idzo nyika mbiri seZimbabwe neBotswana
dzichidyidzana zvakanaka ndichitarisa pakugarisana kwevanhu nekuti tikatarisa kune vakawanda vakabva muZimbabwe kuenda kunoshanda kuBotswana asi tikatarisa mazuva apfuura makore apfuura vana veZimbabwe pavangaonyanya kuenda kunyika dzekunze kusanganisira iyo Botswana neSouth Africa tukatarisa nyika dziri musadi pane kugununa kwanga kuchibuda kuBotswana kuti ayo vanhu vanenge vawandisa vanobva kuZimbabwe uye vari kutora mabasa uye vari kukonzeresa kuti hurumende yeBotswana itadze kunyatsoitira zvizvarwa zvemuBotswana zvainofanira kuvaita
ivo urongwa hwekuti ngapachibviswa pasipoti zvachose vanhu vangopinda vachibuda pamadiro munoona huchikwanisika here uye huchizogona kuti nyika idzodzi dzirambe dzakachengetedza nyika hwadzo vanhu vachipinda vachibuda
zvazvanga zvichida ndezvekuti dai muZimbabwe zvinhu zvagadzirika zvematongerwo enyika nekuti tinoziva kuti zvematongerwo enyika zvikagadzirika muZimbabwe zveupfumi zvinobva zvaitawo zvakanaka zveupfumi zvikaita zvakanaka ugaro hwevanhu hunobva hwagadzirisikawo vanhu vogara zvakanaka chandingangoona chichivi kuna kuitika vazininga ndechekuti nekuda kwokuoma kwezvinhu muZimbabwe vanhu vakawanda vachabva muZimbabwe vachiedza kunotsvaga cheuviri kuBotswana ende ndiri kuona izvozvo zvaunza kunyunyuta nematambudziko pakati penyika mbiri idzi hurumende dzinogona kunge dzatenderana asi vanhu vemuBotswana vanofanira kurwidzana nevanenge vauya vauyi vanenge vabva kuZimbabwe ndokuchatanga hondo ikoko
muzvinafundo Ricky Mkonza vanodzidzisa paTshwane University of Technology vange vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvekurima munyika dziri kuyambira varimi nezvekuoma kwemwaka uno wekurima uyo uri kutarisirwa kuti uchave nemvura shoma yekunaya nekupisa kwakanyanya. Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinoti kunaya kwemvura shoma uku kuri kukonzerwa nemamiriro ekunze El Nino iyo inovhiringidza kunaya kwemvura zvakapakanaka zvinowanzokonzera nzara pazvinoitika. Kune mamwe matunhu akaita sekumatebeleland zvipfuwo zvinonzi zviri kutofa nenzara nenyota nekuda kwekuoma kwakaita mwaka uno. Mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tunzve maonero avo.
Mwaka wa 2023-24 wekunaya kwemvura uri kusangana nedambudziko rekuti uri kuwanikwa uchiuya neinonzi El Nino iyo inova inounza kushomeka kwemvura kusouthern part yeAfrica kana kuti kusouthern region. Saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti kutanga kwokunaya kwemvura kusiyane nekwatajaira zvoita kuti mvura imwe yakangonaya muna Oktobha unopera yakanaya yakati wandiye kunharaunda dzakasiyana siyana zvabva yaenda zvachose kwemavhiki matatu. kana kuswa mazikwi una hilo ekina kutoka shokutu wanu wakasikara kwa hivyo kutangisiza hiyo yo masina madiliziro hekutu kwasiri za mbeza zao waka wani kwa mbeo zao chungo merwa mamwe watu na zao mahasi ziru kwa zao kusikiri ya upeni ya kuli zenja tripa na hilo temporary building ati mamwe makrofts hapi inga oza kare pa permanent building chiko zero wane kuti mkura ya kakasa ya uya mamwe wani wakajikara ati zimwe nara unda ina kutu ya na ya za chozi kushika pa zwara na zara kashi kata amuna chisemba hiyo mkura ya kuti chozi kaita kuona machafi machaka mushira nekuna kukutu mkura ine ya uya
hivo varimi nekusiana kwavo vendi madoko neve makandiwa makuru wano mira papi kana mwaka we mvura uchifamba saizozi
mwaka watu wakatisia nene watajaira nekuna kwekiti kwa climate change atipa gaziriro siku wano tularemi vedu balipatika amu jipa mbele makukazirira ramwe rambwa nekutari na denga kumbaya chino ino walipi nekuti lendi vipare jini wakato isa vayari ni madoko mamwe wakatikira makomba walipere zira zira eku mbuza kana fikintu asa inora itala tenge na mtuwa kwanza kuchengeteza unyoro ushoma watu kutazika kutu mwaka uno kuno taro kutuyane unyoro ushoma atitu kuono kwa kare rendi mwaka kata ramuka vaya vane shukwani silo vane majiri sisho mamwe waka kutana kuchika aramuna oktober kwa kitao kimwe chato kura kimwe chato kwa mafuzi leta kaviri kimwe waka kutu shoshamira utafu na kutu nontimbuka chana nukutu waka kutana pa uwa hizi atitu kuona kutu vaya waka kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kana zvakanyanya nekushomeka kwemvura kana kuti kukauya kukanaya kwaita mvura kumaagroecological regions ese panguva ino
ndotarisawo kuti imi munenge muchikurudzira varimi zvipi nemamiriro akaita mwaka kudai
hurukuro dzatiri kuita tiri kunzwa isu vana mazvikokota vanoona nezvemamiriro ebvunze vachitinyeurira kuti muweekend yatiri kunopinda iyo ichipinda mu inobata kunana 10 kusvika kuna 15 December vari kuti iyo kutarika hore itauza mvura yakati wanei kuti varimi vedu vavaite nekuti pavanogona kuti vatapudze mukana wekukundikana nekuspreda risi kurikisa nekurima mbeu dzakasiyana siyana dziri zvakare mumapoka akasiyana siyana tikatarira mbeu dzakasiyana siyana kune mbeu dzinotsingirira kuzuva dzinosanganisira mapunde zviyo urimawo vana bhinzi vanokasika kuibva kana tichitarisa isu mbeu yatinorima neuwandu hwakanyanya yatisati sembokopi yechibage kune mapoka akasiyana siyana kubva kutsuro soko mbisi shumba nenzou varimi vedu vanokurudzirwa kuti vasarudze mbeu zvinoenderana nenharaunda yavanorimira kuti inowana mvura zvakadini anonzi maagroecological regions pamwe chete nenguva yavanenge vadyara kana mwaka wafamba ngatidyarei mbeu dzinokasika kuibva maeli mavhery eli nemaausha eli machowazvi varieties ayo anowanikwa ari iyo mbisi soko pamwe chete ne
avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedGo Zimbabwe amai Wendy Madzura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani pa Studio 7 vashamara nemi vatereri mese ini hangu kuda kupa maonero angu nenyaya yavacha vangu ko nhaye vedu wee kana Triple C ichinzi ibato remacitizens sei makosi negovernment mukutenge mukurereke kuna chavangu ndiyega mucitizen here bcause tiri macitizen takawanda ende mukubuda kudivi revanhu vakawanda muchipinda kudivi remunhu mumwe chete indava chii chinonyanya kuitika pana chavangu hamusi kuzoonawo kuti zongori pachena kuti chavangu ari kushandiswa nezanupf ari kushandiswa nezanupf chavangu saka pacherechedzei ipapo pokuti sei zvinotaurwa nachavangu zvinonyanya kuteererwa kudarika zvinotaurwa zvinotaurwa nachamisa chamisa ndeye purezidendi weTriple C ndianotevererwa neTriple C yese nemacitizens ose but chabangu ndiva akuteererwa nemakoti chii chinonyanya kuitika akabata pati neakabata makoti chii chinonyanya kuitika apo tiudzei makaza pajobe
inini ndoda kungotaurawo pamusoro pamunangagwa naminister of finance vamutuli nyore no ita here zvekuti vamunangagwa vamaikambina kuti takudza takwedzera nzvimbo dzekutora mapasipoti munyika apo mapasipoti yaya maakukwidza kuenda pa$200 pa 120 paproposal yamuturi muvei yebudget yenext year chiwa chikwadi munhu murombo anozikwanisa here izvo ndakatomaomera tinasi kufamba zvakanaka vamunangagwa tendaiwo vamugabe vakasiya vaita nhaka yekuti mukwanise kutungamira zvekuti dai pasina vamugabe maasina kukwanisa kuzotungamira zvachose bhose hamutarisi munhu wekupedzisira vamugabe vaita samunhu wekupedzisira kuti kubva 1980 vanhu vaidzidza chikoro mahara kupuraimari
mamuka sei pano haisitamuka bhuu ndiri kumbotaurawo ngenyaya yahwa vanonzi vacharisi charatara vacharamba vakati kwazi kwai hai bhishopu vaya vakashayika kwakatori kwechitunha kwaakunyepa kuti chitunha choumwe munhu ndoku kuti mutibvunzirewo kuti chitunha chiyachiya chakazoite chaaniko chakazotsirwa takatsira futi chitunha chemunhu wakafa wekuti wokumochari here kwakubiwe munhu kumochari
vanhu vari kurayiwa vanhu vazvinezana ko ndovavarasei pagoko apa izvo ndivape mushonga hamadzi vanhu vakurayiwa vapenge vose vasina kupfeka vachitenderatenderawo makuva vasina kupfeka wese akauraya munhu ngavaribate pagoko apa ei tambudziko nevanhu vakapusa kudaiso vanofamba vasina kupfeka hatauni yese harare yese yaya vachienda kumakuva kwakanovigwa nabhishopu napasta masiya uko ngavandibate pagoko apa ngavandibate pagoko vada kujaira zvisina basa ii ngavabate kana kubata bata pagoko apa mani
mangwanani vawande mangwanani vanhu iswe studio 7 ndarwadziwa zvikuru namashoko andatambira ataona kana ari echokwadi yokuti iko zvino vanhu vanzi vaya vakanga vakaita vari kuona chavangu havachafaniri kuenda pabaloti asi iye achishandisa musoro wavachamisa kuti vanhu vake vagovhoterwa one achikwikidzana navachamisa vanofanira iye ndiye mutungamiriri webato but iye wakuti chavangoti nini ndinini ndine simba rokurikola vanhu nokutobvisa vanhu pabaloti and cotevet yatovabvisa pabaloti munoziva here mashoko akataurwa navacharamba kuti vanhu ava vasati vaibva kurati kurawa kwavanhu ezvitikudza kunomwa adhaptwa kuchegutu avo kuapoi zviri kuratidza izvo kuti hanu iri kuita zvinhu zvakaoma kwazvo kwazvo saka vana vezimbabwe vacitizen ini ndinoshoko randinoda kutaura rokuti kana tikaramba takanyarara tisingabudi kuti tindozvidayirira pamberi pomuvengi hakuna kwatinoenda tinourawa tikapera kunyange tikati tinotya rufu rufundo ruri kungouya zvishoma zvishoma nokuti hatizivi weduwe ngatibudei pache ngatibudei panze tizvidairire zvinhuizvi hazvidi kana chimwe chinhu hamasi akatanga kugomba israeri ikadzorera asi ndo mudzi wamwari chaiwo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica nzvimbo zhinji muafrica dzakatarisana nekushomeka kwechikafu kusati kwamboonekwa mumakore makumi mana kurwisana kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika mamiriro ekunze nekukwira kwemitengo yefetiliza nechikafu zviri kukonzera matambudziko makuru asati amboonekwa sokuzivisa kunoitwa nesangano reRed Cross vanhu vanoita mamiriyonizana nemakumi matanhatu muafrica vanoenda kunorara usiku hwese hwese vasina chavadya vanomirira america kuunited nations amai linda thomas greenfield vanoti nharaunda yehorn of africa iri pakati pedambudziko iri vachiti kukwidzwa kwemutengo wemafuta wekufambisa dzimotikari zvichisanganawo nekusanaya kwemvura uye mafashanu pamwe nekurwisana munyika zvakabatana nekushayikwa kwechikafu nefertilizer zvinosibva kuUkraine kuri kukonzerwa nehondo pakati penyika mbiri idzi zvatiyambira kuti takatarisana nedambudziko guru chaizvo. Amai Thomas Greenfield vanoti vanofara zvikuru kuti gore rakapera rega America yakabetsera nechikafu chinokosha bhiriyoni nechidimbu remadhora munharaunda iyi vachiti America ndiyo nyika iri kunyanya kubetsera dzimwe nyika nechikafu kupfuura dzimwe nyika dzose ichibetsera nechikafu vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi matanhatu munyika dzinopfuura makumi matanhatu. Amai Thomas Greenfield vanoti kubetsera nechikafu nezvimwe pakanaka chose asi hakuna kukwana vachiti panofanirwa kugadziriswa nzira dzekuwana simba rinobva kuzuva pamwe nekukurudzira kugarisana murunyararo pakati pevanorwisana uye kushanda kwehurumende nevanhu nemakambani akazvimirira vachiti panodiwawo zvirongwa zvinodzidzisa vanhu kuzvibetsera kurima nekukuwa chikafu chavo vachiti apa ndipo panopinda chirongwa chevision for adapted crops and soils kana kuti VACS. Amai Thomas Greenfield vanoti VACS chirongwa chemubatanidzwa wehurumende yeAmerica, African Union nebazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization vachiti chirongwa ichi chinovavarira kudzidzisa vanhu kutanga nemuAfrica kuti vakwanise kurima nekukohwa pasina kutya kukanganiswa kwegohwo ravo nemamiriro ekunze pamwe nekuchengetedza ivhu kuti rikwanise kubudisa gohwo rakanaka. Amai Thomas Greenfield vanoti upenyu hwemamiriyoni nemamiriyoni evanhu huri munjodzi vachiti kurwisana kunokonzera nzara asivo nzara ichikonzera kurwisana naizvozvo nyaya iyi inofanira kugadziriswa mberi kwezvimwe zvese. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakavimbisa kuti ivo nehurumende yavo vachanyora nhoroondo tsva pamusoro pevanhu vakatanga kugara muAmerica kana kuti Native Americans avo vane marudzi mazana mashanu nemakumi manomwe muno muAmerica. Izvi zvichakonzera kuti zvive nyore yekuti vanhu ava vabetserwe nemari yehurumende. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kushanya kunyika dzeUnited Arab Emirates neSaudi Arabia. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti rwendo urwu inzira yavaPutin yekuratidza kuti hapana chavari kutya kubva kunyika dzokumadokero. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nezuro magweta aro akaenda kudare reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti nhengo dzaro dzakadzingwa nevanozviti munyori mubato iri vasengezvo chavangu hadzifaniri kukwidza musarudzo dzemusiyo wemugovera kana kuti mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vawirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Nyanzvi munyaya dzezvekurima munyika dziri kuyambira varimi nezvekuoma kwemwaka uno wekurima. Tasvika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tarono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Cape.